Zimbabwe inhengo yeMFME saka tikuye kuma meetings kuti tigadzirise nyika zvemaMFME maprograms eMFME kuti we are celebrating their 20th anniversary kuti Zimbabwe senhengo yatanga neMFME kumabva pachikutanga tikufara kuti izvo 20 years dzakawanda chose and tofara kuti wana maitive directors aripo we've been working there vanoita zvakanaka basa ravo saka tiku expect kuti tinge tichakurudzira nguva dzose kuti vanoba chibasa zvakanaka kuite provide maservices avo kumembers dzeMFME ndozvitotasa kufeupaipa meeting iyoyi secontinuation basa ravo
tinoonazve kuti iro svondo rino pane musangano mukuru weIMF neWorld Bank zvii zvamungade kuona kubva kumusangano uyu seZimbabwe
Zimbabwe inhengo zvakare yeIMF IMF is a member organization Zimbabwe inhengo yakazere yeIMF semanyika dzimwe dzose saka tatsira kuti musangano uyu seannual general meeting yemanyika dzose tiexpecta kunzwa kuti izvo gore risapera iri vaiita chinyi seinhengo imomo tonzwa from management kuti vakaita chinyi gore reshere kutanga kuswa nhasi and tikuexpectawo kuti tingachisangana nemanagement yeIMF tichitaura nenyaya yedu yestaff monitoring programu yedu nekunzwa kuti izvo iyo management yavo inozoonawo sei zvinoita kuzimbabwe
tinoona kuti nyika dzakawanda dzemuafrica nezimbabwe dzakatarisana nematambudziko akawanda panguva iyo ino pane zvamungade kuona zvigadziriswa here pamisangano iyi
misangano iyi haize kugadzira matambudziko eafrica misangano iyi ndeyekutarisira kuti mabasa akaitwa nemabhodhi afana imf etinhengo vakaita chinyi over the ye haise kugadzira maproblems overnight asi kuti izvo kuti tikuatenda as a member dzeIMF kunzwa kuti izvo vari kugadzira ndokautudza iwo kuti chinhu chavakugadzirira kuita kuna africa not isu kuti titi this is what we want but we also expect them to support maefforts muafrica maefforts kupa development finance nekuti nyika yeafrica ibudirewo zvakare.